Mumwe mugari wekumakonde amai Emilia Nyikadzino vanoti havakuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus vachiti havana radio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndengo dzauyu vanhu vachingotaurawo asi kuti ndizivewo kunzwa paredio asina radio. Pane maredio vakuteerera asi mukufamba kuenda takaenda kumashopi kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nemasabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndio anofamba vhiriji yake iyoyo, sesabhuku wese anofamba vhiriji yake achizivisa chi.
Amai Rosiri Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Kugeza maoko yenyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Pachigaro weHurungwe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa marezinesi kumaredhiyo ematunhu uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Tinototishamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisira kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe mukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo veivabatsirawo panguva inoyi kuti mashoko akwatise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhiyo yakazvimirira yedunhu rekaribha yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhiyo ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu Karibha kata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo yecovid-19. Vazhinji hasi kuziva kuti zvochii chokuitika. Kufati kuti zvodai tikatire macommunity radio stations dayakanga aripo sehurumende indonge yakukwanisa kukurukura sensa mafutizi akasara sekumarural areas.
Nyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa marezinesi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonal and West, Dr. Gift Masota, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Spaniard Mondorongezi Kadoma Eben ndifunga ndiwaye ikoko kuti tisaiti irororo kwatakadzidzisa madh members. Kana tinge tavadzidzisa vanhu ava totarisira kuti vazopfuudzawo kumberi kusvika kumahealth center vachizotargetawo macommunity leaders ndokuti kusvika kwasvida kutoita kumaresesa ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushushikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumatwetsi tikuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare nasi bekause kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kupesana vachiita zvisina nebasa rese kana vadhakwa havachaziva vanokangana kuti kune korona vhairasi. Saka tikuti mabhawa ese ngaavhare nani nasi toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tikuti ava kuti tioda kutsvaganisira dzokuona kuti tingariiti tingadiri zvosei wandiwo vanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, dini nunurai jena.